for the last 4 years, tangatiri mutransition. Kutaridzwa makii, kuitwa apprenticeship, yokudzidziswa kuti hurumende inorara sei. Takuziva pane makii apa, apo, nepapo. Saka God has a purpose. Kuti aya akangoti kanda in the deep end. Takabatana pavo. God wants a peaceful revolution, not a violent revolution.